mishonga ye Pfizer newe Moderna yese yava available muno mu America. In terms of distribution system, it seems like in the past week mamwe ma governors ari kuti ma numbers ema vaccine vials avanga vakapromiswa anenge akaita mashoma. But the federal government is it is a temporary glitch. It's not something that's permanent or long term. Saka, but otherwise, spatara ziri kutambira mishonga and slowly ma workers and spatara ari kuwana nhomba.
Mishonga miviri yakasiyana zvakadini?
Difference iripo ndeyekuti Pfizer vaccine yakagadzirwa ne Pfizer, Moderna yakagadzirwa ne Moderna and working with National Institute of Health, which means it was more directly funded nema American citizens. And the other difference in ndeyekuti Moderna vaccine ma conditions, kana kuti atingati ma temperatures ayo kuchengetedza vaccine anenge the traditional ones, ma regular refrigerators should be able to accommodate vaccine ye Moderna compared kune ye Pfizer inoda ma much lower temperatures. Saka ma places aya like wekumaruwa kana kumwe kunopisa kwekuti havana ma refrigeration system akasimba, they are likely to be using way Moderna uyu.
Vanhu vanokwanisa kusarudza here kuti ndinoda mushonga uyu kana kuti ndinoda mushonga uyu?
I think at this stage it's about availability. Sezva tinoziva hurumende yemuno muAmerica yakati about 20 million doses are available between Pfizer and Moderna before the end of the year. I think the target yavainayo ndeyekuti vanhu vaemu vashandi vemuzvipatara vemu healthcare vao kwanise kuwana mushonga uyu. Saka I think from what I understand here, it's at this capacity yekuti people can choose between the two, because right now spatara zvine Pfizer chete, and I don't know kuti parikiswa Moderna vachaisa as a choice here kuma kuspatara togara zvavane Pfizer kana kuti vachati since Moderna iri more easily usable toiisa kuzvipatara zvakati wandei especially zvekumaruwa and so forth. Saka in terms of choice, yeah, I think at this stage is too early to tell, but I think kunana March, April tava ne more availability, maybe people will be able to choose. I'm not sure.